Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kurume 8/2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasi rose kucherechedza zuva remadzimai kana kuti International Women's Day. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vochema-chema nekusapiwa gwaro revavhoti pamberi pesarudzo. Nhasi tine hurukuro nemiriri weZimbabwe kuSouth Africa nezvenyaya yemagwaro eZimbabwe Exemption Permits. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika dzepasi rose mukucherechedza zuva remadzimai kana kuti International Women's Day. Madzimai akawanda kubva kuZimbabwe anorwira kodzero dzemadzimai pari zvino akaungana kumuzinda weUnited Nations kuNew York uko kuri kuzeiwa nzira dzekusimudzira madzimai. Zvichakadaro munyika veNational Gallery muBulawayo vabatana neUnited Nations Women neAfrican Women Leaders Network kucherechedza zuva iri nekuradidza mufananidzo ine chekuita nezvekushungurudzwa kwevanhukadzi vari mune zvematongerwo enyika pamadandemutande kana kuti paInternet zvinonziwo Online Violence Against Women in Politics. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Madzimai akawanda anoita mabasa muzvikamu zvakasiyana siyana zveupfumi nhasi vaungana paNational Gallery muBulawayo apo pange pane zviratidzo zvemifananidzo zvakaitwa nevamwe vanhukadzi senzira yekucherechedza zuva reInternational Women's Day. Zviratidzo izvi zvange zvakaitwa zvichienderana nedonzvo rekuda kuvandudza ruzivo uye kudzidzisa veruzhinji pamusoro pedambudziko rekushungurudzwa kwevanhukadzi vari munyaya dzezvematongerwo enyika kuchishandiswa madandemutande kana kuti Online Violence Against Women in Politics. Muzvare Tokozani Kupe, vanoe nhengo yebato reCCC, vange varipowo pachiitiko ichi uye vati kushungurudzwa kwevanhukadzi kunyanya vari mune zvematongerwo enyika kunoodza mwoyo yavo pamwe nevanasikana.
Kana vana vechiona amai vechibuda nepicture vesina kupfeka, kana vechiona amai vechitukwa nemhamba dzimwe dzamusati mamboona, zvinoafekta vana vedu. Uyezvo zvinoita kuti ava vechidiki vanoda kupinda mupolitics vobva vatyira kure. Nekutoti vanongochiti kana madzimai chitukwa kudai vachiitwa zvakadai zvinonyadzisa. Saka ini ndinonge nchinotsvake chipolitics kwacho. Saka tinoti isusu neInternational Women's Day iyegore rino iri tinoda kuti zvekutukwa kwemadzimai musocial media ngazvimbomira wedu wedu.
Mumashoko avapa semunyarikani pavhidhiyo kurukota rezvemadzimai pamwe nemakambani madiki amai Stembiso Nyoni avo vanovewo sachigaro weAfrican Women Leaders Network Zimbabwe chapter vati hapana budiriro ingaitike munyika kana vanhukadzi vakasarira kumashure munyaya dzeumhizha hwekufambiswa kwemashoko kusanganisira masaisai eInternet. Muzvare Linda Masarira, mutungamiri wesangano reLead, vaudzawo Studio 7 parunhare kuti kushungurudzwa kwevanhukadzi paInternet kunodzorera kumashure donzvo rekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume.
Cyber bullying iri kunyanya kuitwa kune vanhu kadzi vari kuda kuitwa zvematongerwo enyika vachideredzwa chimiro chavo mukati menharaunda yema vanenge vachigara kana mune zvematongerwo enyika izvi zvakukanganisa kumadzimai mazhinji kuti awanike achinomira musarudzo kana kuda kunomira kuti vatungamirire nekuti chimiro chavo chinenge chakanganiswa neiyi yatinoti cyber bullying.
Mtezeri wa mmiriri wa UN Women Zimbabwe, Mzare Loveness Makonese, wangewari po pachitiko ichi, vati nirao izi, vachiti nekutu wanukazi ndio wakawanda kufura wanurume, raka kosha kutu wawani kwa wakawanda o mzunzimboswe utunga miri.
Madzimai, we are 52% of the total population. Saka kana 52% of the population. Tuone kwa isusu pama leadership positions, muma parliament, muma councils, tiri less than 50%. Shuri kureba kuti, ma challenges na ma issues ana affecta 52% of the population. Haasi kunyatso taurwa nemazvo, ende haana vanhu vakakwana. Vanokwanisa kuvota even in proportion kuti tikwanise kumeka ma decisions ano change my lives for women and girls in Zimbabwe.
Muzvare Debra Mwase, mukuru wezvirongwa musangano rekatswe sisterhood, rinoshanda zvakasimba mukukurudzira kuvepo kwemitemo inoita kuti kushungurudzwa kwevanhukadzi pa internet kuve mhosva. Vaudza Studio 7 kuti pachine basa guru kuti mitemo iyi izivikanwe neveruzhinji.
Tinoda kuti mapurisa nevanotonga nyaya vawandiswe zvikwanisiro zvinovaita kuti vakwanise kuti vainvestigate kana vawane tsvakurudzo izere vawane humbowo huzere kuti kana nyaya idzi dzaenda kumatare dzinobudirira.
Zuva reInternational Women's Day rinocherechedzwa pasi rose musi wa 8 kurume gore rega rega uye dingindira regore rino rinoti Digital Innovation and Technology for Gender Equality. Nakamira Studio 7 Mumbulawayo ndini kudzanae Msengi.
The Voice of America.
Mukuenderera mberi nehurukuro yedu pazuva remadzimai, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abatawo umiriri weAfrican Union muAmerica Amai Hilda Mafudze avanoti vane zvirongwa zvakawanda zvavari kuita pamadande mutande nhasi kusimudzira madzimai asi vachiti vari kusanganawo nezvimhinga mpinye zvakawanda ngadinzwe hurukuro yavaita.
Zuva irino izuva redu ranhasi, izuva remufaro. Takaronga kuti tikasangana nemamwe madzimai tiite a hybrid Zoom meeting yekuti tese tikwanise kuziva kuti chichi kuitika African Union tichi represent African Union muno muAmerica, asi nesuwo tinovazivisa kuti zvikuru tiri kuzviita isesu kuAfrican Union. Takauya neprogram inonzi Gateway yeAfrican Union inobatsira kuti pave neurongwa hwokuziva madzimai nguva ichiripo kuti madzimai asumuka ati ndisu tiri pano tiroda kuti zvinhu zvifambe mune zvakanaka tive included tive tiri pamwe chete nevamwe vari kumhanya nemabhizinisi avo. Ende taona kuti African Union yakauya nedocument ravo 2018 to 2010 yekuti mukwanise kupiwa dzimari dzekurana mabhizinesi enyu mumabhengi. Ndofunga muneiziva dambudziko iri. Ndiri kutaura zvinhu zvisiri zvisina kumboitika asi
munoziva vazhinji madzimai vanoti ehe tinozvinzwa kuti mabhanga ane mari asi konyaya yechibatiso yavanoti ye collateral panofambiswa sei papo.
Nyaya yechibatiso ndo yatati seAfrican Union tofunga kuti tiiongorore. Ndosaka takauya nedocument iri. Document riri kuratidza kuti mudzimai ngakwanise kufamba achipinda mubhengi azokwanisa kuwana. Ini ndinotoziva kuti madzimai tinotori so very organized. Tiri panzvimbo imwe chete yekuti tika tichida kuita mabhizimusi tinoda kuratidzira kuti ndiri kugona zvandiri kuita. Ndo chibatiso chenyu ichocho. Kuva nepfungwa dzekuti matangisa bhizimusi renyu moenda kubhengi mobatsirwa kuti bhizimusi kuti ritandamuke rigove rinokura, noti kuti mungove imi munoitira mhuri yenyu yekumba, asi kuti mhuri yedu yemuZimbabwe yose igove inokwanisa kuwana kubhenefita out of business ramunenjiita. Mabhengi anozviona izvozvo.
Mune dzidziso here yamunenge muchipa madzimai uyezve vanenge vachida kuti vashande nemi pachirongwa ichi vanokuwana ikupi?
African Union yabuditsa document iri ririko kunze uko. Tinavo vanhu vari munzvimbo mukanzwa kuti pane mahofisi evanhu veAfrican Union tofanirwa kuti tinoona kuti tingaite sei kuti tikwanise kuita kuti document ready roro rigovari tinoapplya pamabhizimusi edu atinoita. Ndofunga makazvinzwa kuti kune inonzi African Continental Free Trade Area. Yakatobuda nebhiri rinokwanisa kubatsira madzimai nemadzimai echidiki.
Avo vanga vari miriri wesangano reAfrican Union muWashington DC, Ambassador Hilda Suka Mafukidze, vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muno muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change va Nelson Chamisa vanyora padande mutandiravo reFacebook kuZimbabwe Electoral Commission nekumutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vachivakurudzira kuti vaite sarudzo dzakachena vachiti izvi zvakakosha zvikuru kuti nyika ifambire mberi. Vachamisa vati mukuita izvi zvakakoshawo kuti vanopikisa vawane gwaro revavoti kana kuti voters roll sezvinotarisirwa pasi pebumbiro remitemo. Mashoko avachamisa aya anotevera mutongo wedare repamusoro wekuti ZEC imbomira kupa vezvematongerwo enyika gwaro revavoti kana kuti voters roll kusvika yagadzirisa zvairi kuti iri kuda kugadzirisa kuti pasaone vanorikanganisa. VeZANU-PF nezuro vakaudzawo Studio 7 kuti havapindire pamabasa anoitwa neZEC asi vachiti vanoremekedza zvakabuda kumatare. Munyika maita gagava guru panyaya yekuti mutemo wekutongera vanhu rufu urambe uripo here kana kuti kwete. Bazi rezvemitemo rinoti richashanda nesangano reCenter for Applied Legal Research nemuzinda weSweden muZimbabwe kunzwa pfungwa dzevanhu kuti mutemo uyu uramba uripo here kana kuti kwete. Pamubvunzo vakabvunzwa neStudio 7 padande mutande reFacebook nezvenyaya iyi vamwe vari kuti vanenge vabatwa nemhosva dzekuponda vanofanira kuurayiwa asi vamwe vachiti ngavagare mujeri kweupenyu hwavo hwose. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakagara vati havadi kuti vanhu vatongerwe rufu uye Zimbabwe yakapedzisira kuuraya musungwa ainge atongerwa rufu muna 2005. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru weCatholic Commission for Justice and Peace Zimbabwe, Father Philip Campbell.
Yasema ane vangu mutemo death penalty kana kutongerwa rufu. Mutemo uno waishandiswa nedzimwe nyika kana kuti vada kuona kumakandidzi mamwe vanoshandisa mutemo iwo iri nzira yekudzora vanhu kuti vasatore upenyu hwevanhu sechani vachida vachidziva. And so here in Zimbabwe life sentence in prison. Not good mono. Tongere kunzingachu raiwe. So generally we say mutemo iwoyo haufani kutongooneka muZimbabwe laws.
Zvino takatarisa pakamira nyika pari zvino. Munoona here zvichizogonekwa kunzi ngaumiswe?
Ya tingati mamira akaita nafati ndopane tofana kuona kuti mutemo uri kuya at what time in the country is very important on that note. Because there should be timing and we have to be sensitive to that. Kuti mutemo ukauya at a time when things are a bit sensitive. Zvokuti munhu akatongerwa rufu because of an issue ine zvekuda nezvematongerwo enyika. I think that one is bad. It is being abused.
Iro shoko ramwari rinenge richimbotiwo kudii maringe nemitemo yakaita seiyo iyi?
Tikatarisa kuna kubuda chapter 20 verse 1 yacho kuenda mberi varakati kuti usauraye zvehandizvere. So ukauraya you have taken the person of God. Ndosaka mwari akati no hatidi zvakadaro.
Avo vangawari mukuru we Catholic Commission for Justice and Peace Zimbabwe, Father Philip Kembo, machitaura varparunare Muharare na Ivan Zininga we Studio 7. Mwaka wekutenga nekutengesa fodya watanga nasi varimi vakawanda vachichema chema kuti havasati vabhadharwa mari dzefodya yavo yegore rapera uye kambani yeTobacco Industries Marketing Board kana kuti TIMB ichibvuma kuti mamwe makambani anotenga fodya haasati abhadhara varimi zana remamiriyoni emadhora ekuAmerica kana kuti US 100 million. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Mumwe asiri kufara nekuti asati abhadharwa mari yake, murimi ati anonzi Panyangara anoti ane madhora churu nemazana maviri ekuAmerica asati apiwa nekambani yaakatengesera fodya.
Totarisiri kuti kana chinge taunza fodya, sezvinotaurwa neTMB kuti 48 hours murimi abhadharwa asi ezvine crop last year isati yabhadharwa. Tikaenda kuTMB kwacho hakuna zvinofamba. Anenge angori mameeting nemameeting, but ine basa ratinetini ari kuminda kuti uye tirambe tichifambira izvazviite manje. Saka ndochichemo chatechinacho.
Kunze kwekuchema neyekusabhadharwa, vaOwen Matombe vekuchiweshe vanoti vanoda kubvumidzwa kutengesa fodya yavo musi wavasvika pamusika kuti vasarasikirwe nenguva.
Vanongotisungira kuti mimi vatengesa fodya nhasi, munzi tengesai mangwana. Isu sote tine mapesha emabasa atenda sio kupi kumusha, but tinesungira kuti nigara ichide mumiriyoni.
Sachigaro weti ya MB wa Patrick Devenish vabvuma kuti kune makambani asati abhadhara varimi fodya yemwaka wapfuura, asi vakati izvi hazvifanire kuitika.
What is supposed to happen is the farmers paid 48 hours after the date of sale.
Murimi anofanira kupiwa mari yake mukati nemaawa makumi mana nemasere. Asi zvakaitika apa ndezvekuti shoko harina kufambisa zvakanaka, zvakabva zvavhiringa zvinhu zvese. Asi zvave nani uye tavimbiswa kuti varimi vachabhadharwa kupera kwesondo.
Vati makambani ese anoita chitsotsi chekusabhadhara varimi nenguva achatorerwa marezinesi ekutenga fodya. Asi vatiwo nyaya yekutengesa fodya pamukoto, varimi vachitiza kubhadhara zvikwereti kana kuti site marketing inofanira kupera, vakakurudzira varimi kuti vabhadhare makambani anenge avabatsira nembeu, fertilizer nezvimwe. Mumashoko avo pakuparura mwaka wekutengeswa kwefodya pamusika weTobacco sales floor, mutevezeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga vati fodya ngaitengeswe zviri pachena pasina chitsotsi.
Tobe kachuwa kaa kuti vanhu kuwa mbaile yakakwana abadirwe.
Vati donzo rehurumende kuwedzera uwandu hwefodya inorimwa kusvika pamakirogiramu mamiriyoni mazana matatu muna 2025, pamwe nekuona kuti varimi vefodya vatsikirwa nemari yemuno. Pari zvino mari inodarika zvikamu makumi masere kubva muzana inotsigira varimi vefodya inobva kumakambani ekunze, izvo zvinosiya varimi vemuno vasina mari. Mwaka uno TIMB yakapa marezinesi ekutengesa fodya kumisika miviri yeTSF nePremier Tobacco muHarare, kwozoti makambani makumi maviri nemashanu anonzi maclass A buyers nemakondrakta makumi matatu nemana. Makambani aya anenge achitenga fodya kuKaroi, Pindura, Marondera neRusape. Varimi vachange vachipiwa mari yavo zvikamu makumi masere nezvishanu ari madhora ekuAmerica, imwe yacho ari maRTGS. Asi varimi vakaita savaDennis Jerera vekuDawendale vanoti vangafara chose vakapiwa mari yavo yese ari madhora ekuAmerica nekuti zvekurimisa zvave kudhura.
Dambudziko ratakasangana nawo ndeemapuraizi emafertilizer, nedambudziko rokuti kana tiri kumba hatiwani vashandi chai chaivo vokuti tinokwanisa kuvapa mari yavanogutsikana nayo, nokuti vanenge vakutirowose mari icho vachidawo $3 per day. Saka tinenge taakuzoomerwa pakuti mari yatinenge tichiburitsa yakati wandei pakutengwa kwefodya, nokuti havadi chikwereti, vanenge vachida keshi.
Zimbabwe inotarisira kuwana makirogiramu efodya mamiriyoni mazana maviri nemakumi matatu 230 million kgs efodya. Gore rapera nyika yakawana mari inoda kusvika biriyoni remadhora ekuAmerica kubva pakutengeswa kwefodya, uye mari iyi inotarisirwa kupfuura pamwaka uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangujam.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Makurukota anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika uye kudzirwa kwenyika musangano reEuropean Union aungana nhasi muStockholm nyaya yekuti mauto eUkraine awedzerwe zvimwe zvombo iri iyo iri pamusoro. Vachitaura kuvatori venhau pamberi pemusangano uyu, gurukota rezvekudzivirirwa kweEstonia vaHanno Pevak vakurudzira nyika dziri muEU kuti dziunganidze mari pamwe chete nekutenga zvombo zveUkraine, vachiti izvi zvinosimudzira maindustry uye kuyamurawo kudzivirirwa kweEU mune ramangwana. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, zvuru zvevashandi muGreece zvabatana mukuramwa mabasa nhasi zvichiti hazvisi kufara nenyaya yetsaona yezvitima yakaitika munyika iyi ikauraya vanhu makumi mashanu nevanomwe. Vanhu vemunyika iyi vanoti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzekufamba kwezvitima zvinonzi zvinoisa vanhu vakawanda munjodzi. Mumiriri weZimbabwe South Africa, Ambassador David Hamadziripi, vanoti kutanga nemuvhuro unouya kusvika musi wa31 kurume, zvikwata zvitatu zvehurumende zvichange zvichipinda mumatunhu ose mapfumbamwe emuSouth Africa zvichisangana nevana veZimbabwe vane magwaro eZimbabwe Exemption Permit atarisana nekuguma mukupera kwechikumi zvakazvipira kudzokera kumusha. Ambasada Hamadziripi vanoti muzinda wavo vakatoburitsa gwaro richange richiratidza kuti zvikwata izvi zvichange zvichiwanikwa papi uye musi upi. Vanotiwo zvikwata izvi zvichange zvichibatsirwawo zvakare, zvichange zvichibatsirawo zvakare nekuwanisa magwaro akasiyana-siyana kune vanenge vachida kudzokera kumusha ava. Kunewo kune vane midziyo nedzimotokari zvavari kuda kudzokera nazvo kumusha. Ambasada Hamadziripi vanoti hurumende iri kugadzira gwaro remutemo uchavabvumidza kuita izvi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, ngatinzwe hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naAmbasada Hamadziripi.
Hurongwa hwedu hwekuti tive tinoziva kuti vane mapermit iwayo anonzi Zimbabwe Exemption Permit ndivanani vari kupi vakamira sei huri kufamba zvakanaka. Musi wechishanu uno, musi wa10 March, tiri kutarisira icho chikwata chiri kutumwa nehurumende yeZimbabwe kuti vasvike muno muSouth Africa. Musi wemuvhuro tinenge tichivatuma kunzvimbo dzakasiyana-siyana kwavari kuenda kuti vakwanise kunosangana nevana veZimbabwe variko.
Ndezvipi zvimwe zvichange zvichibatsirwawo nazvo nezvikwata zvenyu izvi, ambasada?
Hatisi kungonosangana nemapepa eZEP chete, asi tichasangana zvakare navo vanenge vachida kuti vauye kuti vaapply mabirth certificate evana, tiri kuvati vauyewo panzvimbo iyoyo. Vanenge vachida kuapply mapassport, tiri kuti vauye zvakare panzvimbo iyoyo. Kana vanoda kuapply matemporary travel documents, vanokwanisa kuuya zvakare panzvimbo idzodzo.
Veruzhinji vachaziva sei nzvimbo dzichange dzichishanyirwa nezvikwata izvi?
Tine bepa rataburitsa riri kutaridza kunzvimbo kuchaenda zvikwata izvo zvino, kuti zvinenge zviri zvitatu. Vachaenda kubva musi wa12 March kusvika musi wa1 April. Vanenge vachiita basa iroro kumaprovinsi ese. Saka tine gwaro ratakaburitsa riri kutaridza nzvimbo dzavanenge vari nemazuva avanenge variko kunzvimbo idzodzo. Tinotarisira kuti vakawanda vanoda rubatsiro vanokwanisa kuuya panzvimbo idzodzo vagowana rubatsiro irworwo.
Ndezvipo zvimwe zvamuri kunzwawo kubva kune varoda kudzokera kumusha zvavaroda kubatsirwa nazvo?
Pari zvino tikati vanoda kubatsirwa nenyaya yekuti vana kana vadzokera kumusha vakwanise kuwana nzvimbo dzokupinda muzvikoro. Kune vamwewo vanotaura kuti vanoda kubatsirwa pavanopfuura nepabhodha nenyaya dzezvecustoms. Vanogona kuve nemidziyo yavanayo, vanogona kuve nemotika dzavanadzo, vanogona kuve nezvimwewo zvavanoda kunoshandisa mumabhizinisi avo kumusha. Tiri kuudzwa kuti kune gwaro riri kugadziriswa kumusha kuti ribatsire zvikuru avo vanenge vane dzimotika nemidziyo nezvimwe zvakawanda zvavanoda kuenda nazvo kumusha, kuti pavanopfuura pabhodha zvecustoms zvive zvinovarerukira.
Tiri kunzwawo kuti muri kushanda nesangano reIOM. Zvii zvichange zvichiitwawo nesangano iri?
Tiri kushanda navo kuti tigokwanisa kubatsira avo vanenge vachida rubatsiro rwokuti vasimuke muno munyika yeSouth Africa vachibatsirwa nechifambiso chaicho. Tiri kutarisa zvakadaro. Pane vamwe vakataridza kuti vanoda rubatsiro irworwo, asi vazhinji vari kutaridza kuti vari kuda rubatsiro rwekuti vasvika pabhodha vabatsirikane ipapo, uye kana vazosvika kumusha kuti vabatsirwe nenyaya yechikoro chevana, vabatsirwe nenyaya yekuti vawane kutanga mabhizinisi avo. Vamwewo vanoda ivhu, vanoda minda. Chandinoda kuyambira ndechekuti hazvisi zvose zviri kukumbirwa zvatichakwanisa kuti tipe, asi izvo hurumende zvaichakwanisa kuti ipe ndo zvatichaita kudaro. Hurumende ichaidza chose kuti ive inobatsira kuti vanodzokera vasave vanononyanyeneseka.
Matimava neuwandu here hwevanhu vangadai vanyoresa kusvika pari nhasi vazvipirawo kudzokera kumusha?
Ina handisati ndapuwa nhamba yevanhu vanyoresa pari zvino, bati ndakatarisira kuti nhasi kana mangwana muchaudzwa kuti chakamira sei.
Avo vanga vari mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa, ambasada David Hamadziripi, vachitaura vari parunare kwakare kuSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Munawo dzemutambo, mutambo webasketball unonzi uri kusimukira zvikuru muAfrica zvitevera kunyoriranwa kwechibvumirano pakati peNational Basketball Association NBA neInternational Basketball Federation kana kuti FIBA chekusimudzira mutambo uyu muAfrica. Semuenzaniso, muSoweto kuSouth Africa munonzi mange muine zvikwata zvitatu chete makore gumi adarika, asi iko zvino mave nezvikwata makumi matatu. Voice of America iri kushanda neAfrican Basketball League kusimudzira mutambo uyu muAfrica. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum, icho tinotaura nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa zuva remadzimai kana kuti International Women's Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika pakucherechedza zuva remadzimai kana kuti International Women's Day. Mutungamiri webato reCC, Vanelson Chamisa, vochema chema nekusapiwa gwaro revavoti pamberi pesarudzo dzirikutarisirwa gore rino. Nasi taita hurukuro nemiriri weZimbabwe kuSouth Africa nezvenyaya yemagwaro osvika kumagumo eZEB. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, Dr. Emina Ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuizikati sendaba ku VOA Ndebele.